ndichekuti nhau idzi dziri kumatare dzimhosva handiti nokuzvinzwisisa nhau dzekuti ane kodzero yekunzi haati nhengo yemusangano upi kana kuti haatisiri nhengo yemusangano dziri kumatare dzimhosva hadzisati dzapera zvakatongwa kudarire high court vamwe vacho vakaita maappeal ishandoda kuti chitare kunzwisisa saka ini pane pandinokwanisa kuti titaure muchidimbu asi pane pandisingakwanisi kutaura nokuti nyaya dzinenge dziri pamberi pematare isi hazibvunzwe kuti titese titaure pachirungu zvinonzi dziri sub judice
ipapo ndiri kupanzwisisa Justice Chigumba chandanga ndichingobvunza ndechekuti izvo imimi sesangano matambira here magwaro ari kubva kumdc alliance avari kuti izvo vaunganidza anodarika zvuru mazana matatu
inini samutongi anoona nezvesangano rinoona nezvesarudzo handisi operational kana ndichiti handisi operational zviri kureva kuti ina ndiende kuzimbabwe electoral commission mazivaise ndichitambira matamba kana kusatambira matamba munhu ari operational kuzimbabwe electoral commission ndi chief elections officer vanonzi vasilaigwa ndo vamunokwanisa kubvunza mubvunzo wekuti vakupindurei vachikudzai kuti maprovhinsi ese kuprovhinsi yatambira vanhu vapokana vari vangani provhinsi yakati vanhu vapokana vari vangani inini ndinoita zvesarudzo kuti ndinzi ndiri operational vaye harmonized election kana tisiri paharmonized election rangu basa ndere kudzidzisa ari operational kuti mutemo unoti zvakati handisi kukwanisa kupindura mubvunzo wei pari zvino handisi kukwanisa kuti nditi hatina kutambira kana kutita nekuti isusu handiti mukanyatsodzokera mumashure takati isusu tiri kushandira kubva kumba pamusaka pemacovid regulations tinotozoverengawo magwaro atinonyorerwa nevari operational vachimwedzimitatu yapurwa kumaprovhinsi kwabva zvakati saka pari zvizvo handikukwanisa kuti nditi ehe kana kuti nditi aiwa kana muchida ehe kana kuti aiwa unobata vasilaigwana
ndiri kupanzwisisa ipapo Justice Chigumba tanga tambotraya kubata vasilaigwana asi nhare yavo iri kunetsa kubata saka ndazenge ndati nditaure nemi
kunetsa nekuti nhare yavo iri kunetsa nekuti zimbabwe electoral commission tikushandira kubva kumba dzinoitwa essential service nekuti tanga takamisa nhau dzechisarudzo chichiti pamusaka pechirwere chiri kunetsa mukati menyika handimuri kunzi kusabatika kwavo hauti hundururani vari kutoshandirawo vari kuba